Izvi zvabuda mushure mumusangano waitwa nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava, magweta vamonzora, magweta eZimbabwe Electoral Commission, pamwe nemagweta ange achimirira mutungamiri wenyika, pamwe negurukota rezvemutemo. Gweta ravamonzora vaTrust Mahanda vati vabvumirana vese kuti vachafamba sei panyaya iyi nekuti inyaya yakakosha zvikuru.
Maero nema rules ecourt pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pamadays akati, but Chief Justice tidzose mazuva iwayo kuti awo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaira because nyaya iri agent. Saka zvinoitwa pampanyaya dziri agent. Agent matters dzinozikwawo agent.
Vamanda vanoti hapana chiri kunyanya kunetsa panyaya iyi, asi dare rangi richida kuti vanhu vawane nguva yekuunza magwaro kwariri sezvo iri nyaya yakakosha.
Saka hatisi kuti sarudzo dzisaitwa pamainstructions dzakapiwa. Vari kuti sarudzo ngadziitwe but kwete kungoita zviya zvokuti dzaitwa chete kamusiya ndaita. Ngadziitwe zvinobvutsa munhu wese. Kana paine anoruza, oruza asingachemi kuti ndabiridzirwa. Kana paine anohwina, ahwine futi asina kubiridzira. Ndo zviripo. Saka sarudzo dzinofanira kuendera mberi, asi dzinofanira kuendera mberi pamusoro pe delimitation report inobvuma kuti iri valid nemutemo wenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Olivia Zvedi vekumahofisi egweta guru rehurumende, avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi panyaya iyi, kana vatawanda kanengoni vari kumirira ZEC. Vamonzora vaudza vatsigiri vavo panze pedare kuti havasi kuzomirira kuti nyaya iyi inzikwe kumatare, vachiti vari kuenderera mberi negadziro yesarudzo.
Ticharamba tichiita maprograms edu tichigadzirira maelections. Hazvina musoro kuti tiende kuelection tiine delimitation report rine chitsotsi mukati. Isu toda kuti chitsotsi ichocho chigadziriswe first toenda kusarudzo. Delimitation report iripo ndeyekuba. Isu seMDC tazviramba.
Nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Mumadhuku, avo vanove mutungamiriri weNational Constitutional Assembly vaudza Studio 7 kuti kana vamonzoro vakabudirira panyaya yavakwidza kudare, sarudzo dzinogona kuronoka kuitwa sezvo.
Kubudirira kwavamonzoro akutaura kuti ripoti yedelimitation iya iripo iri kushandiswa izvezvizvi yakaitwa ndevana vachigumba manje manje neveZimbabwe Electoral Commission inenge isikuchashanda. Saka kana isiri kushanda, dare rinenge raku kutara kuti pamwe pagadziri kuti election inonono inenge yakunzi inono, kana kuti vanzi vangada kushandisa maboundary agaripo isati yauya ripoti iyi zvinenge zvaakutaura kuti zve ipapo apa zvinotombononoka, nekuti kudzoka futi kumaboundary anga angoripo hazvisi nyore nekuti anga atonzi nehasisi.
Asi vamadhuku vati kana vamonzora vakakundikana panyaya yavo, zvinoreva kuti sarudzo dzinenge dzaakuenderera mberi semarongerwo adziri kuitwa pari zvino.
Hapana chinochinja ka kana vasina kubudirira. Tinenge takangomirira kuti sarudzo iitwe muna August. Zviya zviri kunzi nevanhu election iriko pakati pa26 July kusvika 26 August hazvisizvo. Election inenge ichizoitwa chete kubva musi wa21 August zvichienderera mberi kusvika apo musi wazvichienda mberi. Haikwanisi kuitwa tatasvika musi wa21 August.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzesangano reVeritas dzinoti kana gwaro rekuganhura miganhu rikasatambirwa, panoshandiswa rakashandiswa musarudzo dza2018. Izvi zvatsigirwawo nasachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vati kukunda kwavamonzora kunogona kunonotsa sarudzo, asi vakati zvese izvi zvinenge zvichienderana nemutongo unenge wapiwa nedare. Vainge vazivisa kuti sarudzo dzinogona kuitwa pakati pa26 Chikunguru kusvika 26 Nyamabvuvhu. Zuva resarudzo rinotarwa nemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.